chekwata chemadamburo chavene mapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finali emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finali kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe weSuper Cup uyu.
Pakurima chako panerimwe gore kuti vanhu vanokohwa, rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaira kuti gore rinotangwa zvakanaka, kune tarisa kuona gore rakanaka.
Wawa netriangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders neChicken Inn dzadongorerawo makota finali umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blauwe City 1-0, Chicken Inn ndokudambura Blauwe Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blauwe Chiefs neBlauwe City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United neDynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri hwadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana neCapes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana, imari yekuti ivo pachezvavo kana vahwina muwana pekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenax idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenax nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.